Madzimambo aya anoti nzvimbo dzavo dzakasaririra uye vagari vari kushupika asi zvowanikwa zvinzvimbo dzavo zvichitorwa pasina chavari kuwana. Mambo Ngezi ava vanovesa chigaro vehomwe yemhondoro Ngezi Community Share Ownership Trust iyo yakamboiswa mari nekambani yeZimplus vanoti pari zvino hapana chavari kuwana kubva kukambani iyi. Mambo Ngezi vanoti pave nemakore manomwe pasina mari yavari kupiwa nekambani yeZimplus sezvavakambowirana pakaparurwa homwe iyi mugore ra2010 nemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi kana kuti US 10 million.
Zimplus inenge yane chipo che ine hangu ndakazojoinira pakati because ndakazoita mambo 2013 yanga ya
Mambo Ngezi vanoti makambani anochera zvicherwa ari kuvasiyira makomba chete iwo atora zviwanikwa zvavo.
Vanhu vari kuuya vochera voinda kusvika vanhu vagari vosiyirwa makomba chete. Saka vatatu vari kuda kualaina mutemo unoita kuti zvishandike zvakanaka. So takangomirira kuitirwe zvakazvinyora kuchiriao vanhu vari kuuya vongomora voinda like machina machina hatombo respect kana Jonzi mambo.
Mambo Katidza Gombo vekwaZvimba vanotiwo kusapiwa mari yekuvandudza nzvimbo dzavo kuri kuita kuti nzvimbo dzavo dzisaririre mushure zvakanyanya vachiti mamwe makambani aya anouraya migwagwa asingagadzirise makiriniki ari mashoma uye munzvimbo dzavo hamuna mvura yakachena.
Area kwedu tinobatsirana negovernment, tinobatsirana necouncil kuita basa rekucheresa zvibhorani, kugadzira marodzi, kubatsira nherera, kutoitawo inonzi bheriyawo yemuarea mangu yevanhu vanofa vasina hama vai vai. Mabasa akawanda atinogona kuita drought relief, we can assist our government.
Madzimambo aya anoti vemakambani ava vanouya kuzochera zvicherwa zvakaita segoridhe, kopa, platinum nezvimwe vanouya kuzochera mushure mekunge vawirana nebazi rezvezvicherwa pamwe nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda kana kuti Environmental Management Agency kana kuti EMA chete. Mambo Katidza Gombo vanoti madzimambo anofanirwa kupiwa simba rekubvumira kana kurambidza vemakambani anochera zvicherwa munzvimbo dzavo kana pane zvinenge zvisina kujeka uye kana vachida kuchera munzvimbo dzinozivikanwa kuti dzinoyera.
Because zvinoitika gold rinobuda pese pese here rinogona kunobuda nepanzvimbo yedu inoyera paya radhuka ipopapo isinzipo patinenge tichipfira ipapo. Ava vari kuchera ava kuti vachidzoka sezvinotaura mutemo womainz nekuti unotanga waona vakuru venzvimbo kuti tione kuti topaita sei kuti tipagadzire pachivanhu.
Mumwe mugari wekumhondoro Ngezi asiri kufara nekusabhadharwa kwemari yekuvandudza nzvimbo yavo ndiva James Chivaura avo vanoti mari iyi ingadai ichivakiswa makiriniki, zvikoro, mabridge nekuisa magetsi zvisiri kuwanika munzvimbo yavo.
Mari dzikangobva kumastakeholders kana kuti dzikabva kumacommunity ownership whether abva kukambani ipi tine zvinhu zvakawandisa. Tine mabridge anoda kugadzirwa asina kugadzirwa mbongo dzedu munomu.
Mukuru weema mudunhu remashonaland west vawestoni mapako vanoti kucherwa kwezviwanikwa kunofanirwa kuitwa zviri pamutemo paine gwaro rinoratidza machererwo anofanirwa kuitwa uye kuti ndezvipi zvichaitwa kudzoreredzera nharaunda panenge pachicherwa zvicherwa kana kuti Environment Impact Assessment Certificate. Dambudziko remakambani anochera zvicherwa pasina kuwirana nevagari venzvimbo kana kubhadharwawo mari dzekuvandudza matunhu rinonzi riri kuitikawo matunhu akawanda. Mudunhu reManicaland kwachiyadzwa kunocherwa mangoda vagari vanonzi havana chavari kuwana. KuUzumba mudunhu reMashonaland East Mambo Nyajina vachitsikirwa nevagari venzvimbo yavo vakatsika madziro kuramba kuti kambani yezvizvarwa zvekuChina yaida kuchera matombo kwaseke ipinde mudunhu ravo pasina urongwa hwekugarisa mhuri dzaizokanganiswa nechiitiko kwekugara uye kuti vagari vaizobatsirika zvakadii nekupinda kwekambani iyi mudunhu ravo. Hatina kunzwa divi reZimplus kuti sei vasaise mari muhomwe yemhondoro Ngezi Community Share Ownership Trust uye kuti vanosungirwa nemutemo here, asi mutauri wekambani iyi amaibusi Chindove vanga vasati vapindura mibvunzo yavanga vachiti vatumire padande mutande reemail pataenda pamhepo. Asi mukuru werimwe sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vanoti macommunity ownership akafa apo vakabvisa kuve mutemo kuti makambani asungirwe kubhadhara mari iyi muna 2017. Gurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando vaudza Studio 7 kuburikidza nedande mutande reWhatsapp kuti bazi ravo riri pakati pekuongorora nyaya iyi kuti uve mutemo kuti makambani aya abhadhare mari yekuvandudza nzvimbo dzavanenge vachichera zvicherwa. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti nzvimbo dzinowanikwa zvicherwa zvinotengeswa nemari yakawanda hadzina kubudirira sezvo makambani anochera zvicherwa izvi asina basa nekuchengetedza nharaunda kana mararamiro evanhu venzvimbo dzaanenge achishandira kana kuti economic cares. Kuparadzwa kwenzvimbo dziri kucherwa zvicherwa kunoonekwa mumatunhu akawanda emunyika ayo akasiyiwa ngove nemakomba vagari vachichemawo kuti zvipfuwo zvavo zviri kudonhera mumakomba aya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.